Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavateereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechipiri chikumi 6 2017.
Makateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC.
Ndoto tumekwanza kwa nesu mchirongwa chedu cha nasi ini ndini wenyu jonga kandemiri ndiri mu Washington DC
nen wenyu blessing zulu nchiti ezu neziru mchirongwa chedu cha nasi
vakafano bata chigaro cha mutungamiri we National People's Party amai Joyce Mujuru vado tinduo chete vane mukana wakasimba wekuti vaito mutungamiri we mbata nizgoe mapata anopikisa acharuisa na nizanu PF Musarudzo
mutungamiri we Transform Zimbabwe va Jacob Ngarivume vano tichirongwa chavo chekusangana nevanhu chiri kutsigirwa zvikuru zvisinei kuti vanhu vari kuchema chema nerekuti vari kutyisidzirwa zvikuru kumashonaland central
nyanzvi munyadza zveupfumi dzotaura pamusoro pedambudziko remagetsi munyika uye zvingaitwe mukugadzirisa dambudziko iri
iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc Vakafano bata chigaro chemutungamiri webato reNational People's Party kana kuti NPP amai Joyce Mujuru vanoti hapana chakaipa nekuda kwavo kutungamira mubatanidzwa wemapato kuitira kuti vabvise vamugabe pachigaro chekutungamira nyika musarudzo dzegore rinouya. Atachigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nhasi kwazvimba pakuvigwa kwaamai vemuchengetedzi wavo kwazvimba amai Mujuru vati nhengo dzavo dziri kuvakurudzira kuti vamisidzane navamugabe musarudzo dzegore rinouya. Amai Mujuru vati ivo vanoda kukwikwidza musarudzo dzegore rinouya vachiti hapana chakaipa nekushuvira kutungamira mubatanidzwa wemapato sezvo zvisingarambidzwe. Amai Mujuru vati zvinoratidza kuitwa kwejekerere kana kuti demokrasi sezvo pasati pasarudzwa munhu achatungamira mubatanidzwa wemapato.
Ko kuda kunorambidzwa ini kwanditi kuda kunongobvumirwa ndo demokrasi yachoka ko yambenganza anotungamirira mubatanidzwa wevanopikisana nehurumende ndinhengi ndiani pachiri kutotsvagwa anotungamirira kuda hakurambidzwa asi vanhu ndo vanozoti aiwa mazvimhanyira zvenyumba banhiya kana mazvimhanyira yenyumba inhiya watiri kuda ndinhengi.
Amai Mujuru vati kutungamira kwavo kwakanakira mubatanidzwa sezvo vaine vatsigiri kubva kumauto mapurisa pamwe nekune vanhu vakagariswa patsva.
Kuti uyu ndiani mabatiro ndiani hutungamiriri ndiani chimiro chekuti munogona kubatanidza vakarwira rusununguko vari muchiuto vari kuminda nokuti vanhu vese vane zvavanotyira kuti mumwe munhu akangotungamirira tinogona kutorerwa minda mumwe munhu akangotungamirirwa tinozonzwe kuchiuto makaita zvakati tozonzwe kumapurisa makaita zvakati saka navo vari kufarira kunzwa mumwe wavowo achitaura kuti aiwaka kuzvandiripoka ngatishandei kuti munzwe kuti ndaakutungamirira ipapo
asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano ravana chipangamazano reZimbabwe Democracy Institute vapedzisai ruhanya vanoti zviri kutaura amai Mujuru hazvina maturo nekuti simba rekuve mutungamiri wehurumende rinobva kuvanhu kwete kumauto.
Munhu anofanira kutungamirira coalition munhu ane vanhu politics nyaya yezvido zvevanhu. Munhu haufani kuti kwa unotungamira coalition kuti une mauto une mapurisa une maCIO mauto mapurisa nemaCIO womuZimbabwe vavengi vevanhu. Saka kana mai Mujuru achiti vanotungamirwa nevavengi vevanhu zvinoreva kuti mai Mujuru havana gwara rokuziva kuti nyika ino yakabva nokupi iri kuenda nekupi. Simba rehove riri mumvura, mvura yacho vanhu ende vanhu havasi masoja, masoja asiwo vanhu.
Varo hanya vanoti zviri kutaura amai mudhuru zvekuti vanosigirwa nedzimwe nhengo dzechiuto nemapurisa hachisi chokwadi chizere sezvo pavakadzingwa mubato rezanu PF hapana wemuchiuto kana kumapurisa akatsimudza musoro.
Kana ivo mudhuru achiti vane support yevanhu avo, ko pavakadzingwa kuzanu masoja avo, mapurisa avo nematiya avo aiva kupi?
Nyaya yebatanidzwa wemapato yave kukonzera mutauro munyika zvichitevera kutaura kwevakuru vemapato pamusoro peachatungamira mubatanidzwa uyu. Masvondo maviri apera, mutungamiri webato reMDC vaMorgan Tsvangirai vakayambira vatungamiri vemapato kuti vasarwire zvigaro. Zviri pachena muMDC kuti vatsigiri vavatsvangirai vai kuti vatsvangirai ndivo vanofanirwa kutungamira mubatanidzwa nekuti MDC ndiro bato guru rinopikisa uye rine nhengo dzakawanda muparamende kana zvichienzaniswa nemamwe mapato. Mushure meMDC mune MDC inotungamirwa navaWeshman Ncube iyo ine nhengo muparamende. Ndakamirira Studio 7 kwaZvimba, ndini Arthur Chigoriwa.
Mutungamiri webato reTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvume vanoti chirongwa chavo chekusangana nevanhu matunhu ose munyika chiri kutsigirwa zvikuru zvisinei kuti vanhu vari kuchema nerekuti vari kutyisidzirwa nemapurisa pamwe nevanofungidzirwa kunzi vatsigiri vezanu PF zvikuru mudunhu reMashonaland Central umo vari kushanya pari zvino. VaNgaruvume avakatanga urongwa hwavo mwedzi wapera kuburikidza nekushanyira matunhu eMatevereland North, Matevereland South pamwe neUlawayo, svondo rino vari kusangana nevatsigiri vavo mudunhu reMashonaland Central. VaNgaruvume vanoti chikuru chavari kukurukura nevatsigiri vavo ndechekukurudzirana kuti vanhu vaende kunonyoresa kuitira kuti vagozokwanisa kuvhota musarudzo dzegore rinouya. VaNgaruvume vanoti vari kutorawo mukana uyu kuudza nhengo dzavo pamusoro peurongwa hwekuumba mubatanidzwa wemapato anopikisa. Ngatinzwei hurukuru yataita navo pamusoro peurongwa uhu.
Iko zvino tiri kutenderera matunhu akasiyana siyana emunyika tichitaura zvakasiyana siyana maringe nemafambiro ari kuite nyika nezvatiri kutarisirawo pasarudzo iri kuuya ya 2018 tichibvunza vanhu kuti vanoda kuti zvifambise sei. Saka ndo zvatiri kutenderera izvozvo tichisangana nevanhu svondo rino tiri kuMashonaland Central kuChiweshe tichikurukura nevanhu vachitipe zvavanofunga nezvavari kutarisira kuti isu tiite sebato.
Saka zvii zvamuri kuwana kubva muvanhu mumisangano yamuri kuitai?
Chekutanga tiri kukurukura nevanhu nemamiriro akaite nyika kana ikonomi nemagariro evanhu. Vanhu vari kuratidza kuchema zvakanyanya, vanhu vari kuti tatambura zvakwana. Saka vanode nzira yekubuda nayo padambudziko revanaro. Ende uye zviri kubuda pachena kuti vanhu vari kuti hapana nzira yavari kutarisira kuti ZANU PF ingagadzirise padambudziko yenyika yeZimbabwe nekuti ndoo mazhinji acho yakamaita yakamagadzira. Saka zvino tiri kutaura nekukurukura nekunzwa zvavanofunga maringe nemashandiro etingaita isu sebato kuti tikwanise kukunde dambudziko iri. Chimwe chezvinhu chiri kubuda pachena kuvatsigiri vedu nevanhu vemuZimbabwe in general ndechekuti vanhu vari kuti kushanda pamwe chete kuburikidza nemubatanidzwa wemapato ematongerwo enyika unonzi coalition pachirungu, vanhu vari kuti izvozvo zvinowedzere mikana yedu zvachose semapato anopikisa kuti tikunde pasanzi iri kuteera.
Muri kusangana sei nevanhu? Muri kuita misangano yokuungana here kana kuti muri kuita kupinda mudzimba?
Misangano yatiri kuita hatizi kuunganidze vanhu kuite misangano mikuru, asi tiri kupinde mudzimba dzevanhu madoor to door.
Tinombonzwa vemamwe mapato vachichema kuti vari kuvhiringidzwa kuita misangano yakadai. Imi hamusi kusanganawo here nedambudziko iroro?
Iroro ndo dambudziko ratinosangana naro sevana veZimbabwe semapato anopikisa ipapa. Mamwe mamiting tiri kutoita zvachose takarindwa. Saka kwese kwatiri kutoenda ikoko tiri kuesa vanhu mapoka mapoka, kana vakusvike muboka rinodarike vanhu 50 tobva tavasplita kuti vaite 2 tipedza kuita mapoka anosvike ma 30 itwo kuti vasanyanye kuzowanda kuti vasazomanga rose maite musangano usina kuzivisa mapurisa.
Vanga vari mutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvume vari parunhare kubare kuMashonaland Central neStudio 7.
Gurukota rinoona zveumhizha mukufambiswa kwemashoko vasupamandi wanzira vanoti hurumende iri kushishikana zvikuru nenyaya yenhau dzemanyepo kana kuti fake news dzinoburitswa pamawhatsapp nepafacebook vachiti itarisiro yavo kuti mutemo mutsva wecybercrime uchagadzirisa nyaya idzi. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nestudio 7 muvulawa yemunguva pfupi yapfuura vamandi wanzira vakati bazi ravo rave pedyo nekupeta kugadzirwa kwemutemo wecybercrime vakati vanotarisira kuti mutemo uyu uchaendeswa kuparamende munguva pfupi inotevera. Vamandi wanzira vakati vanotarisira kuti mutemo uyu uchakwanisawo kutaura pamusoro penhau dzemanyepo kana kuti fake news muchirungu vachiti dzimwe nyika dzakadai seGermany dzatove nemutemo unotaura nezvenyaya iyi vachitiwo chinangwa chemutemo uyu ndechekuti vanhu vashandise internet zvakanaka.
Tikatasa muno muZimbabwe taona manyepo ari kuburitswa paindaneti achisekiritwa kana kushambadzirwa paWhatsApp achishambadzirwa paFacebook kuti mauto achazenge achitora vanhu mabasa, mapurisa achazenge achitora vanhu mabasa. Dziri nhau dzamanyepo, vanhu voshungurudzika kutsvaga mari dzamabhazi kuti pamwe wanganowana mabasa ikoko, vosvika ikoko dzoonekwa dziri nhema. Izvozvo nezvimwe zvakasiyana siyana zvanga zvingoitika zvaakuda kuti mutemo uuye nokukasika kuitira kuti tiwane mutemo unochengetedza mashandisirwo akanaka eindaneti kuti vanhu vese vabatsirikane paindaneti.
Kuvepa kwemutemo wecybercrime kwakambokonzera mutauro munyika, vamwe vanhu vachiti mutemo uyu unombunyikidza kodzero dzevanhu dzekutaura pachena, asi vamwe vachitiwo zvakakosha kuve nemutemo nechekuita nemhosva dzinogona kuparwa nevanhu vachishandisa makombiyuta neinternet. Vamandi wanzira vakati bazi ravo rakanzwa kubva kune vanhu vakasiyana siyana pamusoro pemutemo uyu vakatiwo kana pane vanenge vasingagutsikane nemutemo uyu vanogona kuti izvi zvitaurwe paunoendeswa kudare reparamende.
Chakakosha chinodikanwa kana tichigadzira mutemo ndechekuti vese vane chokuita nomutemo uyu kana pane chinovabata vanofanira kunge vari kukokwa kana kuti vachikurudzirwa kuti huyai mutipewo mazano yenyu apa patadai apa munofunga kudii togadzirisa, yatoti consultation process.
Nyanzvi mune zveumhizha hwekufambiswa kwemashoko vanaijeo Gambanga vanoti zvakakosha kuve nemutemo unotaura pamusoro penhau dzekunyepa pamwe nedzimwe mhosva dzingaitwa kuchishandiswa internet, asi vanoti kodzero dzevanhu dzekutaurirana pachena hadzifanirwe kumbunyikidzwa.
Nokuwedzera kukuita mhosva dzepaindanet kana dzepamakombiyuta dzecybercrime uye zvedambudziko refake news kana kuti nhau dzekunyepa, ndinoona kuti hurumende iri kuita zvakanaka nekugadzira mutemo uchazoshandiswa kubata mbavha kana ivo vanhu vari kutyora mitemo yakadaro. Asi mukugadzira mitemo iyoyo hurumende inofanira kuziva kuti haifaniri kuzotadzisa vanhu kuti izvo vazotaura zvakanaka vakasununguka paindanet iyo inonzi freedom of expression.
Kunyange hazvo uwandu hwevanhu vanoshandisa nharembozha huri kuramba huchikura munyika, vanhu vakawanda kumaruwa vanonetseka nekubata masaisa enharembozha zvakanaka nekuda kwekuti kunzvimbo idzi hakuna mabase station akawanda. Ndakamirira Studio 7 muvulawayo, ndini Taurai Shava.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munochibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vanhu vanonzi vambomira zvose zvavanga vachiita kwechinguva chipfupi muBritain vachirangarira vanhu vakaurayiwa nokukuvadzwa nemusi wemugovera zvitevera kurwiswa kwakaitwa muLondon nevanopfurikidza mwero. Ukuwo mapurisa aburitsa zita remunhu wechitatu akabatsira mukurwiswa kwakaitwa muLondon uyo akaurayiwa nemapurisa. Mapurisa aya anotiwo abata mumwe munhu anofungidzirwa kuti ane chekuita nenyaya iyi. Mapurisa aya anotiwo Yusuf Zagba uyo ane makore 22 ndiye anga asati adomwa achitizve Zagba chizvarwa chekuItaly asi mhuri yake yakabva kuMorocco.
Bazi rezvemitemo muAmerica raburitsa mashoko nhasi richiti rakasunga mushandi aishandira hurumende uyo rinoti akatumira mashoko asingabvumizwe kuburiswa pachena kusangano renhau dzepadande mutande. Mashoko aya aburitswa zuva rimwe chete apo vatori venhau veThe Intercept Vataura kuti vakanga vawana magwaro akachengetedzwa airatidza kuti bazi rehurumende yeRussia rakamboedza kuvhiringidza makombiyuta anoshandiswa kuvhota muAmerica.
Kambani yeZesa nasi yatanga kusangana nevamwe vemabhizimisi nechinangwa chekuda kutsvaga nzira dzekuwedzera mutengo wemagetsi munyika. Misangano iyi yatanga kuitwa muHarare uye ichitungamirwa nemunyori mukuru mubazi rezvemhando dzemoto vaPaterson Mbiriri. Ko, chii chaizvo chiri kupa kuti Zesa iti yave kuda kuwedzera mutengo wemagetsi iwo upfumi hwenyika husina kumira zvakanaka? Vakuru vakuru mubazi rehurumende vati kuti nyika isadzimirwe magetsi neEskom yekuSouth Africa, Zesa yave kufanira kubhadhara mari inosvika mamiriyoni gumi pamwedzi kubhadhara chikwereti chinosvika mamiriyoni makumi masere. Gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaSamuel Undenge uye sachigaro webhodhi reZesa Holdings vaHerbert Murerwa vanoti mutengo wemagetsi unofanira kuwedzerwa kuti nyika isaite dambudziko remagetsi aya totanga kudzimwa-dzimwa mune dzimwe nzvimbo. Mashoko aya atsinirwawo nemutauriri weZesa vaFulad Gwasira.
Chikumbiro ichocho chakanzwa risina tumbomira chimirira murongo wakaiswa naconsulting anova akaiswa nevaa vanoregulata sekta yedu yemagetsi.
Zesa iri kuda kuti magetsi awedzerwe kubva pamasendi mapfumbamwe kana kuti 9.8 cents per kilowatt kusvika pa14.69 cents per kilowatt. Vaundenge vakaudzawo Dare Paramende neZuro kuti nyika iri kushaya magetsi nenyaya yekuti vanhu vari kuatenga nemutengo wakaderera zvopa kuti Zesa itadze kubhadhara zvikwereti kuEskom uye kukavhora basa yekuMozambique. Asi mutevedzeri wemutungamiri weEmployers Confederation of Zimbabwe vaKalisto Jokonya vanoti kuwedzera magetsi hakuna zvakunobatsira nekuti agara achidhura kudarika dzimwe nyika dzose dzemusadhak.
Muno muregion rose ndo vanodhura kupfuura nyika dzose kune vanoita fanika zvemanufacturing. Chikuru chingadiwa apa kuti vadaro devavadzikisa yatinoti isusu macost avo, maadministration cost avo, devatraya kudzikisa izvozvo pasi ndozvaita nyore.
Vatiwo kuwedzera mutengo wemagetsi kuchapa kuti makambani akawanda avharwe.
Zvazviri izvozvo zviri kutodhura ende tiri kutoshaya mamakets okuwana nazvo, saka zvinotonge zvinotopamidzira kutiremera. Tinobva taremerwa zve zvinoratidza kuti kana makambani ati achitiraya kuti vamwe atange patsva kuti arivhaivhike zvinotorema.
Asi vamwe vanoti nyaya yehuori iri kukanganisawo nyaya yekuti magetsi awedzerwe munyika. Vamwe vanopa semuenzaniso kupiwa basa kwekambani yava Wikinewo Chivayo yeIntratech mukana wekugadzira magwenya emagetsi kuHarare Power Station, Munyati Power Station uye rimwe gwenya rinoshandisa zuva reGairezi kuGwanda. Rimwe basa riri kunzi harisi kufamba zvakanaka nderegwenya remagetsi redhiziri reDema Diesel Power Plant rakapiwa kukambani yeSakunda inonzi ine hama yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vaDerek Chikore, mukoma waSimba Chikore, avo vakaroora mwana wavaMugabe Bona. Hatina kukwanisa kubata veSakunda asi vachivhayo avo vati tivatumire mubvunzo vati havo muchidimbu mabasa ekugadzira magwenya emagetsi anotora nguva yakareba uye vachitiwo hapana nyaya dzehuori mukupiwa kwavakaita basa iri. Patabvunza vaGwasira nezvemashoko ekuti Zesa inoita zvehuori pakupa vanhu mabasa vati havakwanise kupindura mibvunzo yakadai.
Handigoni kukomenta on their behalf, ini ndinogona kutaura nezvezesa chete.
Asi vaimbova gurukota rezvemhando dzemoto vaElias Mudzuri veMDCT vati nyaya yehuori iri kukanganisa mabasa eZesa zvakanyanya.
Collection method dzavo hadzaramba kubuda because pakaintrodhuswa mamita ayaya maprepaid vamwe havasati vamaona mazviro because vanotsvaka way dzokusevha vamwe vanhu vasiri kupuwa maprepaid mita kuti vave magetsi mahara. Then three kune maitisho dzavanhu vasiri kubhadhara. Saka zvotoanda kukwidzirani because varombo ndo vari kunetwa.
Makambani ehurumende nevanhuwo zvavo vanonzi vane chikwereti chinosvika bhiriyoni imwe chete kukambani yeZesa.
Mutevedzeri wemunyori anoona nezvedunhu reAfrica muhurumende yeAmerica, amai Carol Thompson O'Connell vanoti mari yekurwisa HIV AIDS inopiwa Zimbabwe nehurumende yenyika yavo haisi kuzoderedzwa. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau mushure mekuratidzwa musinda wePopulation Services International PSI muHarare, amai O'Connell vati vari kutarisira kuti mari yerubatsiro iri kuuya pasi pePEPFAR yekurwisa HIV and AIDS mugore rinouya ichawedzerwa. Amai O'Connell vati wogore rino Zimbabwe yakapuwa mari inosvika mamiriyoni zana nemakumi mashanu emadhora yekurwisa dambudziko reHIV and AIDS.
The United States, through the PEPFAR program, through USAID and our implementing partner here at NewStart.
United States, pasipechirongwa chePEPFAR, nemamwe masanganu atoshanda nao, vakapa madora 150 million, ichishanda kwemwedzi gumi nemiviri. Tiri kutarisirawo kuwedzerwa kwemari iyi muna 2018. Ndoziva kuti kwanga kuine mibvinzo yakawanda nenyaya yebhajeti reAmerica, asi tinokoshesa zvikuru chirongwa chePEPFAR nenyaya yedzeutano.
Amai O'Connell vatiwo vari kutarisira kuti hurumende yeZimbabwe igadzirise nyaya dzeupfumi hwenyika pamwe nenyaya dzezvematongerwo enyika kuitira kuti kutyidzana kweZimbabwe neAmerica kufambire mberi.
The relationship with the Zimbabwean government is part of the reason that I'm here.
Nyaya yehukama nehurumende yeZimbabwe ndizvo zvimwe zvezvikonzero zvandisvitsa kuno. Hatisi kunangana nemunhu mumwe chete, asi toda kuti utungamiri hwenyika nehurumende vagadzirise zvematongerwo enyika neupfumi kuitira kuti tigone kunyatsotyidzana.
Amai O'Connell vati PEPFAR iri kushanda zvakanakisa nebazi rezveutano, vakatiwo muonera pamwe wakakosha mukurwisa dambudziko reHIV and AIDS. Amai O'Connell vari kusanganawo nemasangano akazvimiririra pamwe nemakurukota ehurumende akasiyana-siyana kusanganisira gurukota rinoona nezvemari vaPatrick Chinamasa. Chirongwa chePEPFAR chakatangwa nevaimbova mutungamiri weAmerica vaGeorge Bush munandira 2003 chiine mari inoita mabhiriyoni gumi nemashanu emadhora ekurwisa HIV and AIDS, malaria nerurindi. Chirongwa ichi chakasimudzirwawo naBarack Obama apo vakaitwa mutungamiri weAmerica muna 2009. Asi zvichitevera kusarudzwa kwavaDonald Trump semutungamiriri weAmerica, masangano akawanda muZimbabwe angawotyira kuti rubatsiro runobva kuAmerica runogona kuderedzwa kana kubviswa zvachose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Muchirongwa cheThe Connection nhasi tiri kutarisa misangano yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nevechidiki. Misangano iyi yakatanga svondo rapfuura vechidiki veZANU PF vachiti vanoda kuti vaMugabe vatonge kusvikira vava kumakuva. Muri kuzvionawo sei izvi? Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei mashoko muchishandisa WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318 kana kunyora paFacebook yedu yeVOA Shona. Ngatisanganei nhasi muchirongwa The Connection, muneni Tungamiri Nkomo.
Vechidiki vemasangano akazvimirira oga nemapato anopikisa vanoti vari kushamisika nevechidiki veZANU PF vari kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanofanira kufira pachigaro, kunyange hazvo vechidiki vari kupikisa ava vachiti nyika yakatarisana nematambudziko makukutu nekutadza kutonga kwavaMugabe. Vechidiki veZANU PF vakaudza vaMugabe svondo rapera pamusangano wavakaita navo kumarondera kuti ivo vaMugabe ingirozi yaMwari uye ndivo vega vanogona kutonga nyika. VaMugabe pachavo vakayambirawo vechidiki kuti vanyorese kuvhota uye kuti vavavhotere musarudzo dzegore rinouya. Asi vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe yadzoka, maibuye iZimbabwe vaItai Machakaire vaudza mutungamiri Nkomo weStudio 7 kuti vechidiki vakawanda vaneta neutongi hwavaMugabe.
Kungotaura kuita kuvashaya chako chako kutsakauta nemugate, hakuna wechidiki wakawa vachiine ruimbo bane urumende wa mugabe pamwe chete na mugabe wacho ndokusaka wakutongoita uyo tika yavatotanga iyo asi chokwadi ndechekuti hapasini wechidiki waneta nazi
asi kana tichitarisa wandu wevechidiki vakaenda kumusangano wava mugabe uyu zviratidzi here kuti vechidiki vari kuvatsigira vamugabe
wechidiki wetinenge tichitaura paka tinenge tichisanganisira zvikoro zviri zvakakomberedza marondera zvakapigwa vana wechikoro vakagondundurudzwa kuti vaende kumusangano ikoko nevashomawo vari mumaminda vanongomanikidzwa kuti handi handi asi hazvirivo kuti vari kutsigirwa ba
hanzi nevechidiki vezanu pf vamugabe ngavatonge kudzamara vava kumakuva uko kuHeroes Acre muri kuzvionawo sei
izvozvo zvega zvinoratidza kuti mukuru uyu akakundikana kugadzirisa musara panzvimbo pachiine nguva saka izvozvi zvavakutotaura vachiona kuti mukuru nguva yake yapera hapasisina uyezve zvinonge zvakubudisa pachena kuti musangano iwoyuyu wezanu pf hapana anombokwanisa kunge ari anotungamira saka zvoreva kuti kufa kwavamugabe ndokupararawo kwemusangano wezanu zvinenge zvatopera
panyaya yekuti vechidiki vari kuramba vachida kutungamirwa nevanhu vakwegura zvinorevei izvi semaonero enyu
hakuzi kuti ndevechidiki uyu aitaura uyu haana kutaura achimiririra wechidiki wese ari kutaura akazvimiririra iye nechinangwawo chake chekudawo kungosimudzirwa kupiwawo zvigaro chete iri kuti iye wacho akataura aine rutsigiro rwetingati akapiwa nevechidiki wakawanda hakuna ba izvozvo
vaitai machakairi ndivo vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rezimbabwe yadzoka amaibuye ezimbabwe vanga vachitaura vari parunare muharare namutungamiri nkomo westudio 7
yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous musanganya uye westudio 7 kuti tinzwe zviri kutaurwa nevatsigiri vestudio 7 pafacebook
panyaya yezvakaitika kuLondon muUnited Kingdom kupera kwevhiki uko takaona vamwe vachishayika pamusoro pezvakaitika paLondon Bridge chimwe chizvarwa cheZimbabwe chaticho chinoda kuzikanwa nezita rekuti Amai Pretty chinotipa maonero achiri kuita zvinhu ikoko
kunongotyisa kufamba because hauchaziva kuti unobatwa netsaona pakaita sei pese pese unongosungofamba uchingofunga kuti nhasi ende wakungofingira munhu wese waunenge wangoona wakungofingira kuti nhasi uyu munhu yaangapita kutipindukira uyo akapita kutipindukira saka zviri kutyisa hazvisimbonaki kwete kutyisa nenyaya yekuti hauri kuzva kuti munhu wari kufamba naye kana wakagara naye nemupublic transport ari kufungei ende anei ende chinonyanyotyisa ndechekuti chero dai uri kufamba murodi time vanhu vaakungokuataka ndozvaakutyisa izvozvo unogona kuatakwa nebanga anything kana pfuti kana chii saka ndozvinhu zvinongotyisa vanhu vese kunoko kero ukada kuikungwarira kuita sei hapana haugone kana kutrasta munhu ari padhuze newe unongotingofunga kuti anytime vanhu vanoita se vanoatakwa ende tiri kunyanyokusa ndechekuti nzvimbo dzavari kutageta senge muno muLondon kunofamba vanhu matourist why target matourist areas unenge uchitongofamba hana iri mumaoko
imi pakuenda kwenyu kubasa nezvimwewo maonawo zvakamira sei nhasi
unenge uchingofungura pane murume anga akagara nesimi anga akatakura zvinhu zvake zvekubasa but hauzombofungi kuti zvinhu zvekubasa vanhu vanga vachingomutarisa vachifunga kuti zvinogona kunge zvingori zvombo asi mapurisa ariko pandatokwira treni masikatanaye anga akatozara mutreni vachitomonita kungoona kuti zvinhu zvakamira sei
izvi ndizvo zvakataurwa nevatsigiri vefacebook page yevoa shona kana musati mafarira page iyi mhanyai pafacebook motsvaga pakanzi voa shona modzvanya pakanzi like ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington
tinotenda Marvelous sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi
vakafanobata chigaro chemutungamiri webato renpp amai mujuru vanoti ndivo chete vane mukana wakasimba wekuti vaitwe mutungamiri wemubatanidzwa wemapato anopikisa
mutungamiri webato retransform zimbabwe vajacob ngaruvume votenderera nematunhu vachisangana nevatsigiri vavo kunyange zvazvo vari kutyisidzirwa Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu, Dr. Amina Gift Zube, munaudze chindebele.